tenge titarisirawo kuti kana ZANU PF iri kuda kuti ishande pamwe chete nebato rinopikisa remdc tenge tichidawo kuona vanhu vemdc vachipindawo kumusoro ikoko kunenge kuine zviri kuitwa vachitorawo zvinzvimbo zviri pamusoro kana zviri zvemacommittee chairpersons totarisirawo kuti zanu inozokwanisawo kuti vanhu vemdc vanga vachipindawo ikoko izvi tichiitira kuti vanhu vanzwe iyo zano yacho iwanewo mazano anenge achibva kumdc nekuti tinoti zano marayiranwa hatingati zano ndiyo yoga inenge ine uvivi hunokwanisa kubatsira muparamendi tinoona kuine vanhu vakadzidza vanhu vane experience vanhu vanoziva zvakawanda vari kumdc saka totarisirawo kuti vemdc vanga vachipindawo kumusoro ikoko
ko apa pamutauriri weparamende napuresidendi wesenate munoona mdc ichiwana mukana here tichitarisa uwandu hwevanhu mumatare maviri iya
kwandikanyanya kutarisira kuti zvimwe kungaite zvinooneka kusenate nekuti ndiri kuona pano kuti vemdc vanenge vari kuti vaonarebo mudzuri ndo vanenge vachitungamirira ikoko saka zvingaitei chero ivo vanhu vezanu kuti vatorewo honorable mudzuri uchitarisa experience yavo yavanga vari member of parliament vokunana Warren Park vakamboitawo zvakare meya weHarare uyewo neumhizha hwavo hwekuti ndiinjiniya zvakaiteiwo kuti vamudzuri vaivaone kuti vari pamusoro kana kuti vachitungamirira daro resenate kuparamendi ndanzwa kuti mukuru wemdc ikoko anogona kunge ari Tabitha Khumalo asi handinyatsoona kuti zanu pf ingape chinzvimbo ichocho kumdc saka ndingangoti muchidimbu ndiri kutarisira kuti zanu ichange ichitora chinzvimbo ichocho kuparamendi
pane shanduko here dzamungatarisira dzingauyiswa neparamende iyoyi
totarisira kuti vemdc vakatanga vagara pasi vonyatsotsarudza zvavanoda kuti vataure muparamendi kana kuti zvavanoda kuti zvibuditswe neparamendi yedu iyoyi ndinoona vachikwanisa kubudirira nekuti haisingori nyaya yehuwandu chete huwandu muparamendi asi mdc ine huwanduwo zvakare muvanhu kana vaine zvavanenge vachida kuti zvibude vanogona kuzvitaura muparamendi vakaona zvisiri kunyatsofamba zvakanaka ndotarisira kuti vanoendawo kuvanhu vachinotaura kuti vanhu ndimi makatiisa umu zvatanga tichitarisira kuti tikuitirei kana muri muHarare kana mukuru kukwekwe kana kuri kupi zviri kuramba nezviri kuitwa nezano saka ndiri kutarisira kuti ndofunga tichaona vanhu vachitopinda mumastreets vachinoratidzira vachiedza kubatsira vanenge vari muparamende kuti zvavanenge vataura zvivewo zvinonzwikwa nevese vanenge vari muparamende imomo tiri kutarisa nyaya dzakaita sedevolution tinenge tichitarisira kuti kanzuro yeHarare inge yakazvimiririra kutireva kuti mari yese iri kuwanika muHarare tinenge tichitarisira kuti idzosere kukanzuro kanzuro ndiyo yoita mabasa ayo yoita minana yayo yoita zvinhu zviri kufanira kunge zvichiitwa muHarare zvese zviri kuitwa zvanakorera izvi zvinenge zvichifanira kunge zvichigadziriswa nekanzuro yeHarare